chokwadi zvirungotiratidza izvozvi pachena kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka takatarisa mafambiro ikonomi yemuzimbabwe atinge matambudziko aripo akachawandisisa ari kunyanya kuincluda nyaya dzekuderera kwakaita zvemainvestment zvemabhizinesi yatinoti domestic and foreign direct investment iri subdued kana kuti yakaderera kushikwa kwemari dziri kuita kuti aggregate demand munyika muikonomi inge ichidererawo ndosaka even vemakambani vazhinji vaakutotsvaga nzira dzekunge vachiredusa vachideredza macost avo kuitira kuti vakwanisa kunge vachiramba vachioperata zvinhu hazvina kumira zvakanaka I think even going forward zvinhu zvinogona kutoramba zvichitinetsei muri kuona kuti makatarisa nyaya yecurrent account deficit iri kuramba ichikwira makatarisa even nyaya yefiscal deficit iriramba ichikwira zvaizvo zvichaita kuti chikwereti chenyika chirambo chikwira zvoita kuti tisadze kunge tichiattracta macapital inflows munyika anogona kunge achibatsira munyaya dzezvemainvestment nezvekuwandudza upfumi hwenyika
tiri kuonawo kuti makambani makuru akaita sana Delta neEconet ari kutatarika zvinorevei izvi
zvinongotiratidza izvo kuti zvinhu zvatibererei zvakanyanisisa nekuti Delta neEconet ndo makambani makuru even pamusika wemari wezimbabwe stock exchange saka makaona nedownbeat focus zvinoreva kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka nyaya dzenabhotara dziya dziri kuti aggregate demand vanhu havana mari muikonomi havana mari saka demand yezvinhu zvakaita sana doro demand yezvinhu zvakaita semaairtime yatiderereo vanhu vava kushandisa vana whatsapp saka zvinoaffecta business revana econet zvinoaffecta vanhu vachanyumwa doro zvavaisimbeta nenyaya yekuti zvinhu zvakatoomesa.